Fridays at 1500 and...
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 8 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana 34. Vanhu vese gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nemugovera vakadzoka kubva kuSouth Africa. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, ichiterwa neMatabeleland South neMasvingo. Gweta rinomirira vatavanhu mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare rezimosva nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yokuvhiringa kufambiswa kwemitemo. Vamakanza ndivo gweta rinomirira vatavanhu mupofu vanozivikanwa segweta ravaNelson Chamisa munyaya yavari kupomerwa yekuti vakashandisa zita remunhu wenhema mumagwaro avakaendesa kumatare edzimosva munyaya yokukwikwidza kudomwa kwemuchuchusi mukuru vakumbirai hodzi. Gweta ravamakanza vapaida mwoyo saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisa Studio 7 kuti magweta ave kusungirwa nyaya dzisina maturo vachiti vamakanza vakavharirwa kuMorris Depot uye vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi.
Chirikuitika panchekuti negweta rinoitwa iro tapiwa makanza rasungwa. Gweta iri mukana muchirangarira kusvikira pfuura tine gweta rimwe guru remunyika muno vaadvocate Abane Mupofu vakasungwa musi wemuvhuro last week vachipomerwa ivo nedzimwe mhaka dzavo kuti vakanga vaisa application kuconstitutional court yaichallenja kuapoindwa kwaprosecutor general munyika muno. Muapplication iyi mapurisa vaivapomera ivo kuti vanga vashandisa applicant kana kuti munhu wavanga ati ndiye auya kudare achichallenja kwapoindwa kwaprosecutor general haexisti munhu uyu achinzi Simba Rashezuze. Saka mukusunga kwavamupofu saadvocate ivo vanopiwa mainstructions ekuacta kubva kune maattorneys kana kuti kubva kune malawyers. Saka lawyer rai representa Simba Rashezuze ndiva makanza. Saka vamakanza vakanzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa saka vaenda ivo kumapurisa vari kuti vanonzwa kuti vari kutsvagirwei ndopavaudzwa kunzi vari kusungwa vasungwa mhosva yavo iri yekuti ivo vanga vakacreata munhu asiko kana kuti vakagadzira munhu anonzi Simba Rashezuze asiko.
Ivo vaSimba Rashezuze varipo here?
VaSimba Rashezuze varipo. VaSimba Rashezuze vakadaidzwa kumapurisa. Nyaya iyi kana mukaitarisa inyaya yegore rapera yemuna ndira kurera pira dopa ka yendeswa application ipo Concord ya yendeswa application yasipara shezuze nyaipe yakatangwa vakadaidzwa kaviri kese kumapurisa vakarakidza ID yavo nepassport yavo vakasaina izvi kuti vaprove kuti ndovanga vasaina application vasipara shezuze muzvara nhasi zvakare vabudisawo video vari kukonfirma kuti variko vakabudisa zvakare chitupa chavo nepassport vakati variko vasimbara shezuzi
chii chamuri kuona apa kana mapurisa vachiita zvinhu zvakadari asi umboo hwese huripo munozvifambisa sei pakadari apa
kuona kwedu izvi zvakushungurudzwa kwemagweta chivari kushungurudzirwa ndivo mapurisa vanga atoziva kuti magweta ari kushungurudzirwei nekuti mukatarisa havasi vamupofu chete kana kuti vamakanza chete vari kushungurudzwa panyaya iyi vakakomishina affidavit vamwe advocate zvakare Choice Damiso vakadaidzwa zvakare kumapurisa musi wesaturday vakakonfirma kuti vakaona vasimbara shezuzi vakakonfirma kuti vakaona chitupa chavo vakaona madocuments avazuze vakaita kuti vazuze vapike kuti ndovanga vari muridzi weaffidavit iri vakaita izvozvo zvikakomishinwa saka uku isu hatichanzwisisi kuti kana zvichinzi munhu akakreatwa iye munhu aariko zvinorevei kwatiri kwakushungurudzwa kwemagweta chinova chinhu chinotikatyamadza mukati menyika yezimbabwe takatarisana nerule of law kuti inozonga iyo ichiprotekteka here mukati menyika muno kana zvinhu zvakadaro
saka iko zvino nyaya yakamira papi yakamira sei uye ivo vamakanza vakadini
vamakanza vavharirwa muchitokisi tiri kutarisira kuti vange vachiendeswa kudare mangwana nemusi wemuvhuro ndopatiri kutarisirwa kuti vanga vachiendeswa kudare asi zvikakonewa mutemo wedu unoti vanofanira vapiya mukoti within 48 hours kuchivachi vachinge vasungwa
avo vange vari gweta ragweta tapiwa makanza vapai damoyo saurombe vanoshanda nezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare kuHarare nestudio 7 mukuru musangano replatform for youth development trust vaclaris maduku vanoti vamwe vanhu vekumanikaland vave kutyira kuti vanhu vari kutiza munzvimbo dzavari kunzi vambogara kana kuti quarantine centers nevamwe vari kupoya pamiganhu yenyika zvikuru kubva kumozambique vanogona kukonzera kupararira kwechirwere checoronavirus mudunhu ravo pari zvino manikaland ine vanhu 12 vabatwa nechirwere ichi mukuzeya nyaya iyi yekumanikaland Blessing Zulu westudio 7 abata vamaduku
kana zvinhu zvasvika pazvasvika apa tinoita kakuita panic nekuti tinonyatsoziva kuti kurongeka kwatakaita kunyanya kumanikaland hatina kunyatsorongeka zvibhedhlera zvizhinji zvekumanikaland kwanga kuri kungotaura kuti vakagadzirira vakagadzirira asi hatina kunyatsogadzirira sekuti ndikada kukupai muenzaniso wezvipatara zvizhinji zviri kuchipinge chipatara chechipinge district hospital ndochakanzi chichange chishandiswa uye vakakumbirazve kune chimwe chipatara chekumount selander chechurch united church of christ in zimbabwe asi zvipatara zvimukasvika iko pari zvino hazvina kunyatsorongeka mishonga kana vana mikoti variko ndevaya vari kungotarisira kuti pamwe zvinhu zvicharamba zvichingonzi hawa zvaakutopera covid yayapera kana vanhu vakanyatsowanda sezvaakuda kuitika izvi hapana kugadzirira kuripo
zvino chii chinoitika kana uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi ukaramba uchikwira
kana zvikatoitika izvi tinenge tasvika panguva yekuita panic hapana kunyatsogadzirira zvimwe zvipatara zvisiri izvi zvakanzi ndo zvichange zvichengeta vanhu vequarantine zvishoma shoma tingati kuchipinge kune chipatara chest peters mission kana kuti Veneka kana kuti Manzvire kana kuti Kwachibue zvipatara zvekuti kana mishonga chaiyo yekurapa malaria vari kutotadza yanga ichiitika kana munhu achinge arwara kana vari kunoita kuzvara kana zvimwewo zvirwere zviri kuitika zvagara zvichifanira kunge zvichirapwa kuzvibhedhlera izvi havasi kutokwanisa
saka zvinenge zvichifamba sei panyaya dzemishonga idzi
vanhu vanenge vachitonzi mishonga yamuina endai munotenga kumafamasi. Ndichitarisa chirwere checovid nemukurumbira wachaita nekurudziro yatiri kuita kakuronga katirinako kumanekaland sezviri kungoitikawo nyika yose. Kuronga kwacho kwakaita kushoma, tinongoona vezvematongerwo enyika vachingoti mhanye apo neapo, kunyanya vari mutask force yekumanekaland vari kumhanya mhanya zvavo, asi kunyatsorongeka kuti tichiti takagadzirira chokwadi nechekuti hatina kunyatsogadzirira zvikaitika tinopera.
Asi nenyaya yekuti vanhu vanokwanisa kungodarika panemimwe miganhu vasina mapasipoti, hamuzoonewo here zvichizokonzera matambudziko akatonyanya?
Dambudziko riri kunyanya kuitika kumiganhu yedu. Tingati sekuMozambiki, nharaunda zhinji dzatinoshandisa kuita ukama hweMozambiki neZimbabwe hapana panobvunzwa mapasipoti. Vanhu kwana Chingowe, kwana Mabee, kwokuchipunga Bhera, kwana Mausende, vanhu vanenge vachingopinda pakuzivana nekuti vagara vachiita mabhizinesi kuti vanotenga shuga ikoko kana kutengesa fuel, diesel nepetrol. Zvinhu zvinongoitika izvi nekuzivana. Vamwe vanongopinda vane mimwe musingakwanisi kuti munge muri regulated. Saka vanhu vari kupinda kunyanya divi rekuMozambique kungopinda, hapana zvakanyatsogadzirika.
Ko kudivi reSouth Africa zvakamirawo sei?
Divi rekuSouth Africa ndokune mabhodha akada kuti rongeke. Zviri kuitika nezvokuti vamwe vari kupinda nepakahwanda, asiwo tine humbo hwekuti vamwe vanenge vachingoti even ipapapo panofanira kupindwa zvinobvunzwa mapasipoti pane kakutengana nekuita zvinhu zvemari. Nekuti kuoma kwaita upenyu hwecovid kuvamwe vasiri nenyaya yelockdown, vamwe vasiri kukwanisa kuita mabasa avanga vachingoita, saka pavanonzi tokupai mari vari kubvuma. Tine vanhu vakawanda vari kutopinda sekutaura kwatiri kuita pano, ndo vanyanya kuuya vachinzipa kutomatesting sezvaitwa kuBate Bridge nezvichingodaro.
Ko inga mutemo wakajeka wani kuti vanhu havafaniri kuita zvekuchamba mabhodha uye vachipinda munyika vasati vavhenekwa kana kuendeswa kumaquarantine centers?
Tiri kuona kuti mutemo wedu uri kushandiswa kuti vanhu vange vachipinda nekubuda pabhodha, kunyange vakataura kuti tambomisa huri ndo hwanyanya kuwanda. Pari kuita corruption, vanhu vanoshandisa mari nekuda kwekuti paita mari restrictions nemaregulations abva aregezwa. Saka zvinhu zvakuratidza kuti tanyanya kuvhura, dambudziko richakura.
Mukuru musangano replatform for youth development trust vaClaris Maduku vange vari parunare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuruzana nemakumi masere nemana 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe 5,071. Vapora vanodarika zviuru makumi manomwe nechimwe 81,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvipfumbamwe 6.9 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose uye inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanoita mamiriyoni maviri. Vafa nechirwere ichi muAmerica vave zviuru zana negumi nezvitatu 113,000 uye vapora vachiita zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu nevasere 758,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukronika mune nyaya inoti vanhu vanoshanda pachipatara chemupindo muBulawayo vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 197 vaiswa mukugara vasingasangani nevanhu mushure mukuwanikwa kwevamwe vavo vana vaine utachiona hwecoronavirus. Pavanhu vana ava pana mukoti. Herald rinoti vanhu vanomwe kubva pavanhu gumi nevasere vakatiza kubva pamukoba Teachers College Quarantine Center muGweru masvondo maviri apfuura vakabatwa vakadzorerwa panzvimbo iyi. Herald rekare rinoti mapurisa ECID ari kutsvaka mbavha 13 dzakapakata zvombo avari kuda mushure mukupara mhosva muHarare nenzvimbo dzakatenderedza uye nekurega kuuya kudare redzimhosva kwavaitarisirwa pavakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vari kutsvakwa nemapurisa ndivana Prince Makodza, Libert Mupamanga, Godfrey Mpamanga, Decide Rice, Gerald Chiro, Prince Zakeyo, Wanda Amidu, Godfrey Josi, Ernest Temai Wembunu, George Munyaradzi Muchanyanga, Pano Chakadai, Peter Mushipe na Edward Matinyenya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuno kubotswana vanhu vakutanga kufamba, dorora vanhu vakutanga kumwa doro, saka zvinhu zvese zvinenge zvakuchinja, zvinenge zviri kufambawo. Ndimauvinzi naka ari kubotswana pati zviri kuitwa neZANU-PF panachamisa, hazvina kunaka. It's obvious iZANU-PF haasi kupe kupe, arotoshandiswa.
Kumhara SMS vashamarari vari pastudio 7. Ine chichemo changu ndechekuti hurumende yedu iri kunyanyotarisa vanhu vari mumaguta vachisiya vari kumaruwa. Nyaya yangu ri panhau yetransport. Tinoona kumaruwa kwakuna mabhazi ezukupo vanhu vari kutambudzika kufamba mhani. Pari zvino vanhu vari kufamba nzendo dzekuma 50 kilometers netsoka. Asi pese panongoparuwa zvirongwa zvemichovha kunongotaurwa zvemumadhorobha. Saka ipapo tisvitsirewo nyaya iyoyi kuhurumende kuti hai ngapote tichitionawo kumaruwa tiwane zvokufambisa. Ndatenda tiine mafire kureva taura ndiri kumusina.
Mamungasei vashamarari nevateereri vestudio 7, ndinonzi Madziva, ndiri pamasvingo. Ndinongoda kukurudzira vana veZimbabwe kuti ngatisvinurei, ngativhurei maziso, ngatingwarei zviri kuitwa neZANU izvo ichishandisa vana kupe nana Monzora izvo. Vanhu ngatingoonai kuti zvinhu zviri pachena kuti kushandiswa kwevanhu apa. Tarisa izvezvi zvinhu zvekuti lockdown izvi, ivo havaikoshesa, vanofamba freely vanhu ivavo vana Monzora nana kupe avo. Zviri pachena kuti vanhu vari kushandiswa neZANU, ende ZANU inonatsozoti kana tikati ava vatungamiri vevanhu. Tobvisa utungamiri hwakasarudzwa nevanhu vemunyika vazhinji. Zviri pachena kuti iyo ZANU ndiyo inongozohwina futi maelection, nokuti ZANU chairi kurwisa chete ndechekuti irambe ichitungamirira, kwete kuti igadzire nyika yeZimbabwe, asi kuti varambe ivo vachidya nemhuri dzavo dzichiguta. Saka vanhu ruzhinji rweZimbabwe ngatiregei kupusiswa nezvinhu zvatinongoona zviri pachena. Ngatihwirei ramangwana renyika yedu, ramangwana revana vedu, nokuti isu tisinoramba tichitambura. Ivo vanhu veZANU vari kudya vachiguta. Chero ivo vari kupiwa dzimari idzi, but dzichapera, but ramangwana tinozoramba futi tichingotambura, nyika yedu ichingotambura yeZimbabwe. Ngatingwarei vanhu veZimbabwe.
Mamuka sei kustudio 7, mamuka sei zvenyu nhasi. Ini zvangu ndinongotaura zvangu pamusoro pemogenzwa Grace House. Iyo imba haisi inovhota iyo, haina kana basa, inovhota vanhu. Imba ngavatore, haina basa, vanotsvaka pamwe pokuitira mameetings avo. Votsvaka pamwe pokuitira mameetings avo, vachiudza vanhu kuti zvinhu zvakamira so, zvinhu zvakamira so, ende vanhu vari kutozviona kuti chii chiri kutora nzvimbo. Imba haisiriyo inovhota, chinovhota vanhu. Ngavaite bhizi navanhu kuzivisa vanhu kuti zvakamira sei. Purezidendi vedu achamisa. Ndaingokumbirawo hangu ndinotaura ndiri kuno kuSouth Africa kuti izvozvozvoka haimba haivhoti zvayo, chinovhota vanhu.
Makadini vashamarari veStudio 7, aiwa ndinofara nechirongwa chamunotipakurira mazuva ese. Asi ini hangu ndinongonzwa kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika kunyika kwedu. Makakatwana rumubato rinopikisa reMDC wachamisa zvariri kuitwa nerekwakupe. Tinobanga kubatikana zvikuru. Iro bato rekwakupe iro rinotoshandiswa nereZANU-PF kwamunangagwa. Tinonzwa kubatikana zvikuru. Masoja nemapurisa, mapurisa basa rayo nderekuchengetedza nyararasi kunoona vakupindira mune zvematongero enyika nge tiri kuonzwa kuti nhengo dzeMDC ndo dziri kungosungwa chete seivo pasina kana nyuzi dzatinombonzwa kuti weZANU-PF aita zvakati saka zvoreva here kuti MDC chete ndo vanongotyora mutemo kuZimbabwe.
Mangwanani vashamarari veStudio 7 nevatereri vese, ndini mumwe mutereri wenyu ndiri pano paPolokwane. Ndanga ndine maonero angu nepfungwa dzanguwo. Ko ava vanoti pai tinoda kushandisa maranzi muZimbabwe zvinoita here? Because iko zvine zvitarira imone kudhura kunoita zvine maranzi. Shuga iri kuita $56, 56 rand kwete madola. Bhageti remabagu riri kuita 300 rand. Takazvitarira muno shuga inoita muno muSouth Africa muno shuga tinoitenga ne 23 rand, asi kuZimbabwe yatova $50. Saka zvoreva kuti maranzi awa tinomagona here kumashandisa kuZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vari kuratidzira mushure mokuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema George Floyd kuri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Vanhu vari kubuda vachiratidzira murunyararo vari kuwanda zuva nezuva. Kuratidzira uku kuri kuitwavo mune mamwe maguta mazhinji pasi pose. Meya veguta reWashington DC, amai Muriel Bowser, vakapa zita remugwagwa unonanga paWhite House kuti Black Lives Matter, vachiti zvirangaridze mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti upenyu hwevanhu vatema hunokosha. Vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vatafadzwa munjanja vanoti chikonzero chekuti rufu rwavaGeorge Floyd rwabata vanhu zvakasimba kudari imhaka yekuti vanhu vakaona vega pavhidhiyo George Floyd achisungwa, vakaona achishungurudzwa nemapurisa, vakaona mapurisa achimudzvanya nevhi kusvika afa. Vanoti hapadi werondedzero, asi vanhu vakaona zvese zvakaitika zvikavagumbura.
Takaona kuti vanhu vemuAmerica vakaungana nekubatana shure nekuurayiwa kwakaitwa waGeorge Floyd nemupurisa kuMinnesota uku. I think vhiki rapfuura iri kwakasangana vanhu vaiungana vachiratidzira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzese dzemuAmerica kubva kuNew York kuenda kuCalifornia, even mamwe smaller states akaita seOklahoma kuno kwandinogara, tukaenda kuTexas kunana Kansas. Zvabva zvatopfuurira zvichibuda muAmerica kuLondon, kuParis, even kuNew Zealand. Vakatoratidzira vachiita maprotest mushure kwekuurayiwa kwakaita George Floyd.
Vamujanja, zvataona izvi pana vaGeorge Floyd hakasi kwokutanga mapurisa vachidai kumunhu mutema. Chiso kuona kwenyu imini chamunofunga kuti chakonzera kuti vanhu vaite zvavari kuita izvi, varatidzire nouwandu hwavainahwo pane nyaya yavaGeorge Floyd kana tichienzanisa nezvakaitwa kune vamwe vachitema nemapurisa nenzira imwe chete?
Ndingati inini chinhu chabata vanhu zvikuru maurayirwe akaitwa George Floyd. Murume uyu akadzimbirirwa pahuro yake nemakumbo emupurisa uya akaonekwa pasirosi kwenguva inokwana 8 minutes. George Floyd akanzwa akanzwika achikumbira kuti handisi kukwanisa kufema. Akazonzwika zvakare achichemera kuna mai vake. Uyu mupurisa uyu anga akaisa maoko ake muhomwe achidzimbirira George Floyd mpahuro. Kusvika endi pakabuda video iyoyoka, panga paine vanhu vachiti musiyei munhu uyu, musiyei, mutsunhurei, mutsunhurei, asi akaramba akadzvanya. Saka ndingati mafire maurayirwe aakaitwa nemurungu uyu ndo zvaita kuti vanhu pasi rose vabatwe batwe nenyaya iyi, nekuti kumwe kurayiwa kunoitwa vanhu vechitema zvimwe zvacho hazvioneki pavhidhiyo. Inozongoita maybe mufananidzo kana kuti iri nyaya, asi izvi zvaonekwa 8 minutes dzakakwana uchiona munhu achisvika pakufa pake. Inini zvakandirwadza, ndakatotaura kuti ini chiso chandakaona ichi hachikwanisi kubuda mupfungwa mangu, nekuti zvakandirwadza kuona murume achiurayiwa kudai.
Tiri kuona kuti mamwe matunhu, mamwe mameya vava kumhanya-mhanya kuti dene vachinja mitemo namashanduro anofanira kutowa nemapurisa. Munotarisira kuti rufu urwu ruchachinja zvinhu zvakawanda here takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Ehe, chakwanisa kuchinja mitemo nemabatiro anoita mapurisa kuvanhu vechitema. Asi kuchinja uku ndinoona kuri kwandingati kwenguva pfupi, kunyanya-nyanya nguva ino yatiri yekuti vanhu vakashungurudzika, saka kuchakonzera kuti zvinhu zvichinjwe. Asi ndichitarisa nehurefu hwenguva, handioni kuti system iyi ichachinja zvachose zvachose. Musazoshame kuchiita imwe nyaya yakadai. Ndakaona meya wekuWashington DC ane nzira yaakatochinja yaakunzi Black Lives Matter. Ndakanzwa kufara nekuti imeseji yakasimba yekubva wati nzira iyi yaakunzi Black Lives Matter and inzira inoenda kuwhite House. Saka munhu wese achave achienda kuwhite House achava achizotaura kuti shandisai road inonzi Black Lives Matter. That is a powerful message. And though one of the things andaonawo zvandafarira zviri kuitika, asi chikuru chichaunza kuchinja ini mafungiro angu nezvekuti vanhu vatema isusu tinokufana kuona vanhu vanopinda muzvinzvimbo dzekutongwa kwenyika. Vanhu vatema vemuAmerica nyangwe Europa serose ndava vanhu vanoparticipata munyaya dzekuvhota, angave kansela, angave police chief, angave meya. Dzoo zvinhu zvichanyatsokuunza shanduko ichaitawo kuti isusu vanhu vatema tibatwe neuremu nemapurisa.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Kambo kanobva kuna Thomas Mkanya mapfumo vanhu vatema. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri 282. Gweta rinomirira vatavani mupofu vatapiwa makanza vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimosva nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.